Iwaya ndiwe anonzipanyepo nechikonzero chekuti kubva patapinda muutongi hwavamunangagwa taona kuti upfumi hwenyika yedu hune gadziriro yahuri kuita tisvike padonzvo ratiri kuda kuti nyika ino inge ichisvika panonzi apa middle class economy by 2030 chinova chirongwa chakaiswa munzvimbo nomutungamiri wenyika wamunangagwa uye kubva pavaisa makurukota avo mumahofisi makurukota ehurumende vakavamba chirongwa chinonzi transitional stabilization program. Chirongwa ichocho chakanangana nokugadziridza upfumi hwenyika kuudzosera panzvimbo. Zvinoreva izvo kuti pane zvinhu zvizhinji zvinoda kunge zvichigadziriswa zvanga zvichitadzwa munguva yeutongi hwaMugabe.
Honorable Kumalo, munoonawo sei?
Kana minista mutachiti iye vamunangagwa vari kugadzira ikonomi kuti tisvike kwatatiri, takabva sei? Mugabe wavari kuti ndiye wauraya nyika. Tatisingatengi chingwa ne$4, tatisingatengi cooking oil ne$25 2 liters. Saka zvavari kutaura izvi taneta isusu nengano nenzara hazvifambirani. Handitika ari kuti vamugabe vaifamba vachikwereta mari kwese kwese vasingabhadhari. Manje so vaidhili vamunangagwa vanga vari kuchina vakauya munyika panapa tikaona kuzdbc kuti wasaina madhiri nechina, zvichireva kuti chikweretika ichocho. Kuchina anga asingasaini dhiri isiri mari yokukwereta. Akaenda kuus achiedza kuti asaine koko zvikakona, akaenda kuuk zvikakona. Nyaya yezano yokuti vafambe vachikwereta mari kune dzimwe nyika dzine mari hachisi chinhu chokutanga. Kubvira vakapinda muhurumende muna 1980 ndo zvavakaita. Mugaba aripa taitenga chingwa nedhola cooking oil tichitenga $2. Nhasi makuti inini futi mapedza ipapo futi ndimi mauya makutiudza kuti bhondi neus akafanana. Bhondi ibhondi, us. Saka taneta wakomana nengano dzenyu, gadzirai nyika. Kana makonewa regai vanhu vagadzire, taanzwani kutambura.
Honorable Mutodi, pindai tinzwi.
Ehe, I think vari kutaura zvavo nehasha zvokufurasiteka kuti zvinhu zvii zvadai mabhondi notes. Tinokurudzira zvikuru vanhu vemuzimbabwe kuti nyaya dzekuenda pamusika mutema vanhu vachinochinja mari ndo pari kubva mapurize avari kutaurayo kuti hakuna chingwa chine mutengo we$4. Chingwa chiri kuita dhora nokuti vaya vanobheka zvingwa vanowana mari yekunze kwenyika yezvavanoda kutenga kunze kwenyika kureserve bank. Saka mitengo yavo havana kukwidza. Then panyaya yavari kutaura iyo kuti aiwa zvinhu zvatonyanya kuoma kudarika panguva yaMugabe, ndofunga takaita inflation yakakura zvikuru muno munyika muno ikasvika kumakwindiriyoni chaiko, asi zvose izvozvo havasi kuzvitaura. Nyaya yatoda kuti titaure ndeyekuti kare haagara ari kare, handidi. Kunyange zvazvo tine vamwe makurukota ehurumende kana kuti vatungamiri vanga vari muhurumende yavamugabe vari muhurumende yatiinayeko zvino, asika vamugabe ndo vanga vachitonga kare. Saka vanga vachiitawo mitemo yavo, mapolicies avo. Saka taakuda kuona vamunangagwa kupinda kwavaita, tione zvirongwa, nokuti mwana haabva akazvarwa nhasi obva afamba. Uku kuchiri kuvamba kau. Pane zvakawanda zvandataura kuti zvinoda kuti zvigadziriswe zveupfumi hwenyika, tiite kuti hurumende irege kuramba ichitora mari yakawanda tichishaya mari yokushandisawo kugadzira zvimwe zvinhu zvinenge zvichida kugadzirwa. Iyaya tinoti government expenditure ndo iri kuda kuti idzikire zvikuru, uku hurumende ichiwana imwe mikana yekuwana nayo mari sezvatataura izvi through taxation and so on. Taakuda kuti isu tisi mazimbabwenzi yenguva ino ngatichiisai misoro pamwe chete, kwete kuti kana tapinda muparamendi muya tinotanga kusveeredzana nguva ichipfuura nguva ichifamba.
Honorable Kumalo,
makatora mapurazi 2018 years down the line chakutenga chikafu kunze kwenyika.
Munondiudza
kuti inini imba yamuri kugara iyoyo kana iri 4 rooms for example isusu ana Tobias zvenyu hatitauri zvemabhorodhogurupu zvema130 toti 4 room towns dzangu ndotenga ndopinda imomo ndopanza dzese 3 ndosara ne1 makawana nyika yakanaka. Mukatora mapurazi mungakonewa kurima minista, makonewa kurima. Tine makoleji eagriculture, vana vakaendeswa ikoko. Chamakakonewa kupulana